chino chino gona kushamisa wakawanda kuti kune vamwe vanhu vari kumaruwa vasati vambotsika mudhorobha. Philip Ndlovu ndemumwe wevanhu vange vasati vambosvika mudhorobha rakaita seBulawayo. Philip ane makore gumi uye ndemumwe wenherera makumi matatu neshanu dziri kubatsirwa nesangano reMopani Foundation International.
Ndinodzidza kuchikoro chinonzi Dlodlo. Ini ndinogara naGogo, tiri vaviri nekuti baba naamai vakashaika. Fizi ndinobhadharirwa nayo Mopan Foundation International. Ndakatanga kubhadharirwa ndiri grade 3.
Muzvare nomusaneke vakazvarirwa kuKezi mudunhu reMateveland South asi vave kugara kuBritain. Vakanyoresa Mopani sesangano rinoshanda rakazvimirira muBritain mugore ra2015. Musangano iri muzvare neke vanoshandawo nezvimwe zvizvarwa zvemuZimbabwe zvitanhatu zvinogarawo kuBritain. Muzvare neke vanoti vakafunga kuvamba sangano rekubatsira nherera dzekumaruwa nekuti ivo semunhu akakurira kumaruwa vanoziva kushaya mikana yekusimukira kunosangana nevanhu vakadaro vachitiwo kuvaunza mudhorobha kwavakaita vana ava kuedza kuti vazive humwe upenyu husiri hwekumaruwa chete. Vana ava vakaendeswa kunoona nzvimbo dzakasiyana siyana dziri muguta reBulawayo nedzimwe dziri pedyo. Philip anoti akafadzwa nekushanyira kufire brigade uye anoti kana akura anoda kuzove mupurisa.
Ini kandikakura ndoda kuzove mupurisa ndichichengetedza runyararo.
Tandiwe Dube ane makore gumi nematatu ekuberekwa uye ari mugrade 7. Tandiwe uyo anodzidza pachikoro chimwe chete naPhilip ari kubatsirwawo nemopane.
Ndinobva kuShurugwi ndichidzidza pachikoro chinonzi Lolo 7th Day Adventist Primary School. Ndinogara naGogo nokuti amai nababa vakashaya. Muri medu tiri vaviri, ini nasisi vangu. School fees yangu ndinobhadharirwa newe Mopane Foundation International. Ndakatanga kubhadharirwa ndiri grade 6.
Mudzidzisi pachikoro cheDlodlo Primary amai Sekai Makovere vanorumbidza basa riri kuitwa neMopani Foundation vachiti kunze kwekubhadhara mari yechikoro yevana vanoshaya ava, sangano iri riri kuvatengerawo mbatya dzekupfeka.
Inherera vana ava vanogara nanambuya vasinavo zvavanowana, saka Mopani yakavasumudzira zvakanyanya zvokuti tinoitenda zvikurusa. Vari kuuya mugwa zvakawanda. Kunze kwekubhadharirwa fizi vanotengerwa mbatya dzakawanda dzokuti vanotokwanisa kupfeka vachikwanisa kuchinja vose vamwe.
Vana vari kubatsirwa nemopani vanobva kumaruwa akasiyana siyana munyika uye vana ava vanosarudzwa kuchitariswa kushaya kwavanoita. Sangano iri rinowana mari nezvimwe zvikwanisiro kubva kune mamwe masangano, makambani uye vanhuwo zvavo vanobatsira nenzira dzakasiyana siyana. Munguva pfupi yapfuura, kambani yeEdgars yakabatsira sangano iri nechikafu pamwe nembatya dzechikoro dzevamwe vevana vari kubatsirwa nemopane ava. Mukuru wezvekudyidzana neveruzhinji mukambani yeEdgars vaLuke Chipepera vanoti idonzvo rekambani yavo kubatsira vanhu vanotambura.
Tinoita plow back to the community kana tawana uo zvatinonga tiinazvo. Sanasi tauya tikazopava this charitable organization zvinhu zvetakwanisawo kuti tivape. Pese patinowana zvinhu zvatinokwanisa kupawo community tinozviita. Vanonga vati approach vanotinyorera, vatinyorera isu toona kuti tine something here chekuti tivape. Kana tinacho tinobva tapa ipapo. Ndozvavakaita.
Vakuru vanoti chitsva chiri murutsoka. Kubatsira vechidiki kuti vazive humwe upenyu kuri kuitwa nemopane kunogona kubatsira kuti vazowana mimwe mikana muupenyu. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.